A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, May the 9th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the High Court ruling, which declared MDC leader Nelson Chamisa and Vice President Elias Muzuru illegitimate leaders of MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-226-19-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilo is shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right away. You can go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
And on today's topic, the High Court on Wednesday declared Nelson Chamisa an illegitimate leader of the MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month. And not only the party leader Chamisa and his vice president Elias Muzuru.
And the MDC immediately said it would appeal the ruling and continue with the planned leadership congress this month, where the party is expected to elect Chamisa as the permanent successor to founding leader Morgan Tsvangirai, who died in February 2018.
And Chamisa, who's 41 years old, rose to become the MDC interim leader last year amid opposition from internal rivals, which split the party into two factions, with the other led by Thokozani Kuphe. Chamisa then lost a presidential election to the ruling ZANU-PF's Emmerson Mnangagwa, but says that poll was rigged.
And the High Court Judge Edith Mushore ruled that the process that took Chamisa to the helm of the MDC was unconstitutional and therefore null and void. The ruling followed a legal challenge from a party member to Chamisa's leadership.
But the MDC says the ruling was part of a wider plot by Mnangagwa's ruling party to destabilize the opposition party.
And in a statement through her spokesperson, Kalipani Pugeni, Kuphe said her party welcomes and accepts the judgment of the High Court of Zimbabwe in Harare, adding, "This victory not only vindicates Dr. Kuphe and those in the MDC that have always stood for principle over political expediency, but it's a victory for all democratic forces and the rule of law in our country."
Kuphe also added that she is contacting the Secretary General of MDC, Douglas Monzora, and other elected leaders to see how best they can implement the ruling of the High Court. What are your views on the issue? Yeboge, kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje ke lamhla sihlaziya isinqumo sedale laphezulu ele High Court sona isinqumo ukuthi umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, kusiyo umkhokheli oqotho waleli bandla. Njalo, kanye lo msekeli wakhe, umnumzana Elias Muzuru, laye kakhethwanga ukuhle. Siyakhumbula ke ukuthi kwake kwaba lokuxabana lapha okwabangela ukuthi ibandla le-MDC lona seladabuka phakathi kwezikhathi eside laphinda futhi laqhamuka laba izixa ezimbili, elinye lahamba lo nkosazana Thokozani Kuphe. Sizwile ke njalo iMDC isithi hayi yona izabuyela njalo yemangala imithethwandaba ukuthi sinqomo lesi sesulwe. Beqhubeke njalo ngomhlangano wabomkhulu eCongress okhangelele ukwenziwa ke kuyonale inyanga kodwa ke yena umongame umnomzana chamisi uyakusola lesi sinqumo bathi mhlawumbe libandla lezana uPF elizama ukuthi libehlukanise kodwa sesibonile ke njalo uNkosazana Khuphe lapha sibonile umbiko wakhe owethulwe isikhulumeli sebandla leMDC umnomzana Khalipani Phokeni esithi yena hayi basemukela lesi sinqumo sifanele ngoba bona bakhutshwanga ibandleni ngokusemthethweni njalo uthi yena useza khuluma ke lo nobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Douglas Monsora ukuthi bengenza njani ukuthi isinqumo lesi sisebenze besifake njani ukuthi sisebenze sokwenza ke ngukhanya ingani usebenza laye ngakho ke lokhu sokwenza ukuthi ibandla leli lingani selikhanya selokuxabana okukhulu ke sizabona ukuthi kuzawela ngaphi induku loxaxaxa
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tiri kumbotarisa isu zvematongerwo enyika apo nezuro takaona pachiturwa mutongo wekuti mutungamiri weMDC vakagadzwa zvisiri pamutemo pari zvino tinoona kuti tiri kunzwa kuti vekwa amai Khuphe vatotaura ivo kuti vari kugadzirira kuti vaende kunotaura nebato reMDC vaDouglas Monsora vachiona kuti ivo remangu wana ringamire sei. Saka ndozvimwe zvatange tiri kuziya ipo pano kuti tinzwe kuti chii izvezvo chichaitika mune ramangwana tichitarisa kuti iro bato reMDC rakatarisana neCongress asi uyezve takaona mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vachiti ivo Congress iri kuenderera mberi nevamwe vavo vakaita musangano nevatori venhau nezuro. Asi regai timbonzwa ivo vari kupikisa vakatura nyaya iyi vachiendesa kumatare pa video yavakaita nezuro kuti chii chakaita kuti vafunge ivo kuti vaende sevachamisa kumatare regai tinzwe kwavari.
Me casting my vote, I expect change.
The only job. A lot of young people in South Africa are not working.
We assume that Chamisa is a legal practitioner. And because he's a legal practitioner, he should respect the decision of the court. If we are now talking about the contempt of court, I think the legal provisions in which of all of people who, or which are attended to people who don't take seriously what the court rulings are well known throughout Zimbabwe. So those will take their own course. So it's not for us to be the policemen of the High Court or anything. That's not our job. But like I said before, or like we said before, we are fighting on two fronts, from a legal position, from a legal front, and from a political front. And if you're talking about the political front, we do have issues and things and practices and programs which we are undertaking at the present moment to ensure that the party goes back to its original founders. And that's what we're talking about. And those who want to join the MDC, there are provisions within the Constitution for that to actually happen. There are rules which need to be followed. We can't have a situation where somebody comes from another party, as the G40, for example. The G40 we have been fighting against to actually become the decision maker in MDC. That is not permissible within the constitution which we actually uphold. We are saying there is a provision for him or for those kinds of people to be rehabilitated, for them to know what actually happens, what are the rules and what is the culture of MDC. And that takes time. It's not something that can be done overnight. So we are saying that we do have provisions, we do have programs which we are actually putting together. We are going around the country talking to our structures, and fortunately, if I should say so, most of our members, the bulk of our members, do understand where you are coming from, the supporters.
Apo tanga tiri kunzwa kune avo vakatora vachamisa vachivaendesa kudare pane mutongo wakazoturwa nezuro regaiti mbonzwa zviri kutaura nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamusoro pezviri kuitika muMDC.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yaconfirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika waTsvangirai kusvika nhasi. Chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato rara kupara papakufa waTsvangirai. Vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nebato rake. Vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati hatinoti mobilize party again. Vakaenda kusarudzo dzemutungamiriri wenyika kwavanotonga vakahwina. Vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa. But zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes. Dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates. Izvo razvaizvo vachamisa vanodiwa nevanhu uyezve vane vanhu vakawanda. Zvadaro wana Mai Kupe waifanira kunga wakatsiwa Tsvangirai dai zveconstituents vakatevedzwa. Vanga vatoitawo congress yavo vakakontestawo maelections iwavo vakadyiwa. Saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatinoti pachirungu yacurious tikatarisa kuti MDC congress yaakuda kutoitwa manje manje paakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment yaout of time.
Dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi pana maconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka pana iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kuisa mabumbiro amwe anogona kungaitira zvakaitwa amwe anogona kukashipokana nezvakaita saka ini handizivi kuti vehaikoti ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMD.
Po tanga tiri kunzwa kubva kune nyanzvi dzezvematongerwo enyika vatsangweme navamudzengi vambotaura nemutori wedu wenhau Blessing Zulu vari kuZimbabwe. Asa.
Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma sixoxa ke ngodaba lwesinqumo somthethandaba ophezulu esokuthi umnumzana Chamisa kusengumkhokheli oqotho webandla leMDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo solokhu ukwatshona owaye ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai okwenza ibandla leli laqamuka phakathi. Ngakho ke siyacela ukubana nxa ulalele usithumele umbiko wakho ungene kuhlelo. Siyambona lapha uMsunduzane Ndlovu uthi yena simtshayele ucingo njalo siyabona lo Nkosinathi Mhlanga Chingandebele loza siyathaba ukuba lani kuhlelo lo Austin Ncube kanye lo Pamela Khumalo. Hayi sizaxoxa lawe nje ngemzuzu elandelayo Ndlovu.
Aiwati ne munyarikani wedu wekutanga, we have our first guest Makadia mai Margaret Dongo.
Aiwa tiripo edu Makadi nemiwo nevateereri.
Aiwa isitiri wadi. Tiri kuona muri kuona nezuro takawana pachiturwa ipo mutongo nedare rekuti vachitaura ivo kuti vachamisa pa vakatarira constitution nezvimwe havasirivo mutungamiri chaiye weMDC. Munoona sei zviri kuitika izvi munyika takatarisa imi semadzimai vakarwa hondo nezvimwe zvakadaro zviri kuitika munyika zvinorevei kumadzimai?
Mazeras unoziya chisiya chierwi musi wacharimwa ndozvinotaura vakuru. Nyaya iyi yaifanira kunge yakagadzirwa kare, yakagadziriswa kare kubvira pakaita kupukana na Toko angari deputy president. Paisa nonga paka gazirwa kudara ndakatombo zvitaura kana pa YouTube zviripo. Kuti kana paita dambudziko musari njenge nekuti mangwana muchazoona richibuda nekusere. Naizvozvo zvaitotaridza kuti nyaya iyi haipere nekuti yakanga isina kugadziriswa. Saka nemamirira azvaita tinoziva kuti zvichakachamadza vakawanda. Dambudziko ratiri kungoita muno munyika ndeiriri. Kudai kuti mutongo uyu wakauya uri in favor of Chamisa, the judiciary yanga isingaitwe paint black. And kudai mutongo uyu wakauya uri neimwe nzira, same would have happened. Asi I think tinofanirwa kurespecta judiciary system yedu, nekuti tisu takange tiripo. Tisu takainge iye zvinezvi ya open ka in terms of ma appointments avo. Saka izvo ndo zvimwe zvinhu zvinoda kutarisirwa. Asi ndotarisa kuti ma effects acho akamira sei. Ina handioni paine effect iri serious pana vachamisa ini. Because vachamisa belongs to a different political party right now. He is the president of MDC Alliance. That's the understanding I have. He is the president of MDC Alliance. Yes, there was a challenge because he contested as MDC. And I don't know what the courts are going to do now that he is no longer in MDC, but he's in MDC Alliance. I still need to be educated on that.
Tiri ipapo maidongo, tinoona kuti mazuva apfuura yavakataura ivo kuti vaakubva kushandisa kuti MDC Alliance vaakunzi MDC pari zvino. Zvinosandura here mafungiro enyu izvi?
Hazvisandure mafungiro but zvinotozokonzeresa zvakawanda.
Sei muri kudai?
Nekuti mukaona, zvinokonzeresa zvakawanda nekuti mukaona kumbopatsanurana kwavakaita. Pane umwe akasara neMDC. Papa ine MDC yavanube kozoti MDC yavabiti. Saka zvinotokonzera imwe mirizhonga yakati wandei. Inini ndinodaira kuti dai vanga vari vanhu vakura mupfungwa, I think kuti nyaya inoda kuitwa ndeyekuti zvavari MDC Alliance ngavachingoramba vari MDC Alliance iyoyo yavakakontesta vari.
Mombo bata makadaro sa.
Understand with our next guest, Swithin Chirowodza. He is the MTC spokesperson for the Bulawayo province. We welcome you to the show.
Thank you, ma'am.
Yes, I'm sure you were listening to the last speaker. That's our guest, Ms. Margaret Tongo, and what she has just said. But what is the party, how does the party, what's the party doing today, and what's the party saying about the latest developments on this issue?
Well, I should say that the party position was well articulated by the national spokesperson, Honorable Jacob Mafume, yesterday. And what I should be saying this evening is, not to supplant what he said, but probably comes in as ancillary or supplementary. Right, if you look at the judgment, it is important to go back to the history of that particular conflict, and which is that when the late President Tsvangirai appointed President Chamisa and Vice President Elias Mutsuri, there were people who actually took up that case to the High Court. And if my memory serves me well, it was a Rice from my central and a Murimoga from somewhere around Bindura. And their action failed. And as such, the actions of the appointment made by President Tsvangirai at the time was found to be above board. I have an audio of Secretary General Monzora at the time actually saying that it was constitutional And within the coming days, I'll be releasing that to the media because it's something that was in the domain of the media anyway. So after that appointment, you then get the same High Court now departing from its own decision. And I thought that is some form of mischief. I think those who have done elementary law would know of the principle of stare decisis et non quietam movere, which means the court should stand by their decision and not depart or disturb settled points. It was therefore settled that the appointment made by President Tsvangirai were above board, and the High Court cannot now revisit its own decision and set it aside, especially at a time where our party is now geared 14 days before its Congress. Yes. This decision would have been most welcome at a time when the party would have been able to make amends.
Yes, and just briefly before we take a caller, we saw that Dr. Thokozani Kuphe has responded to these developments, and she's saying she will soon be contacting Mr. Monzora and other leaders to see how they can implement this court resolution. Do you think he could be involved in this?
Who could be involved, ma'am?
Dr. Thokozani Kuphe is saying she will soon be contacting the MDC, Secretary General Douglas Monzora. We don't know if she has done so already, to see how they can implement the High Court ruling. What's your interpretation of that statement?
Well, Dr. Thokozani Kuphe has always had a political axe to grind, isn't it? And yeah, she's always disbanded from the moment she was expelled by the MDC National Council. But you see, what is important is to realize that despite her feelings, there has been a lot of changes in the composition of the MDC, and there have been many events that have proven that Nelson Chamisa is actually the one that is chosen by the supporters of the MDC.
Okay, so thank you. We'll elaborate on that shortly. We'll come back to you. Thank you very much. If you can just stay on the line.
Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezwe murikupi?
Na shumba gogwekana.
Murikupi?
Kugokwekana.
Oho, kwakadi kugokwekana uko.
Ah, kwakanaka chaizvo.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudariro pari zvino vashumba.
Dambudziko randiri kuona panyaya iyi anonoka kupinda. Vakupe vakamboitawo kongresi yavo vakapedza. Vachamisa vakuita vakazviziva kuti pazouya izvi paita madevelopments akawanda. Zvanga zvauya panguva vanhu vachiri kunetsana zvanga zvakanaka. Asi iko zvino izvi zvaikuya sekuti zvinhu zvakuda kukanganisa zvanga zvatorongwa kare. Saka apa ndiri kuona kuti nyaya iri hapana chinobuda apa, kusara kungoti vakupe kana vachida kudzoka kuMDC ngavangodzoka neimwe nzira isiri kushandisa zvataurwa nekoti. Ava veMDC chakangonaka ndechekuti ngavaendere mberi vagadzirise kuti vangazvigadzirisa sei kuti pave nokuwirirana, asi chandiri kuona apa hapana chinochinja apa pane zvakarongwa kare. Nyaya iripo chete ndeyekuti musangano weMDC ngauende mberi nezvaunga uchiita pakudzokera kumasure apa kwava kutaura kubvisa, nokuti pavava iko zvino nemari dzavanga vabisa so far idisturbance hapana chingabuda apa, kutsvaka kungodisturba zvatorongwe chakare. Ndo zvandiri kuona ini.
Muri kuona vamwe vemunharaunda dzamuri kugara vari kunzwisisa here zviri kuitika izvi? Zviri kutaurwa here panhepfenyuro? Zviri kumbofamba sei ikoko?
Zviri kutaurwa panyefenyuro but iconfusion pazvava izvozvo izvi. Yaita confusion isingatanzizi kuti panoda kuitwa chii, chinoda kurongwa chii, because nyangwe iye mutongo atonga chaizvo atonga aita sekuti pane changakavara, because nyaya yakamhanharwa kare. Ko anga akamirirei kuita judgement? Ndiwozoita judgement paita madevelopments akadai.
Aiwa mashoko makukutu amataura tinokutenda ichaizvo vashumba.
Ndinotenda.
Amene kana muda wambotaura nechirungu.
Haijana ndoda kutaura ndiye kuti chete vanhu vanovavarira MDC. Amene chenogungwa ku MDC kuti chii?
Taurai.
Kana zviri zvinhu zvinenge zvinzi pane unenge achida kugwisa zvinenge zviripo. Bato re MDC riri kuramba richingoita zvinhu zvaro risinei kuti ZANU-PF ita chipi kana kuti kupaenda zvipi. Asi chinogwiwa chacho chinondichamisa kuti chinogwiwa chacho chii chinoda kukanganiswa chacho paMDC chaida kukanganisa chii mudevelopment yenyika chinopa kuti vanhu vagwisane nezvivedi zvairi kuita.
Aiwa mashoko makukutu vashumba tinokutenda ichaizvo. Bye-bye. So we're hearing there from our caller, Mr. Shumba, who is in Gokwe. He's saying that he's very surprised at what's going on. But he says, I asked him that, so is the information filtering through of this development that happened yesterday? He said yes, but there's a lot of confusion. A lot of people don't really understand what's going on. But he feels that the MDC should move forward and have their Congress and just do things that they have been doing before and not to be deterred by this ruling.
Yes, interesting perspective there. And lapha sezwa nje ukuthi abalaleli abaningi abanye babuzisisa ukuthi kambe lokho kuhamba njani, abanye bathi hayi mhlawumbe umthethandaba ungabe uthatha uhlangothi, kodwa siyabona abanye njalo ababhalayo lapha ukhasi lethu leFacebook labo bathi hayi uMangoye uyasola. Ngizabuyela kuwe njalo Mnumzana Chirawotsa ngamafitshane ukuthi kuzalandela kuyini kathesi. Siyabona ukuthi ibandla lakho lithethe isinqumo sokuthi ngempela lizaqhubeka liye ku-Congress lenze konke konke, kodwa libona ingani kuzaphazamiseka yini nxa lapho njengoba sitsho uNkosazana Khuphi ukuthi sokumele abone ukuthi isinqumo somthethwandaba siyasebenza.
Bengijayele ukuthi nxa ngihamba emthethwandaba ngizwe omantshi bekhuluma i-SQSD. Ona the horses have bolted. Sijike amabhiza asephumile vele asegijima amabhiza. So into engiyibona lapha ukuthi umama Makhube usele party yakhe ubabuchamisa waqhubeka njalo kwatshintshwa ibizo. So angiboni ukuthi kule nto engaphazamisa indlelo zebandla.
Hayi kulungile, ububambe khonapho manje.
Mino kana mshitora shona Timbo ovunza mkoma.
Inini?
Ehe.
Ndichirodza.
Tipeo pfungwa dzenyu mune zviri kuitika izvi, muri kuzviona sei?
Ini ndofunga kuti zvinene chekuita ne government. So ndiri kufungidzira kuti kanganisei government yangopindirawo mukati ichinakirawo nenyaya dzemudhaundi zvakadaro, asi vazokanganawo kuti pakazoita musiyano pakati pebato raMai Khupe neriri kutungamirwa naChamisa. Sekuti Mai Khupe vakaitawo Congress yavo, vaane pati yavo yakazvimirira. VaChamisawo vakatozopinda vakabatana nevamwe vakafanana na Professor Woshi Mingiwe, na Baba Tengai Biti, nevamwe. Saka zvichirava kuti zvenguva ari kutarisira havachakwanisi kuti vazivane nekuti bato rasiyana.
Saka remangwana rakamira sei, muri kuita Congress rini uyezve zvakamira sei ipapo?
Congress iriko 24 muswa 24 muswa 25 26 Congress iriko. Zvekoti ndoona kuti zviya zvinonzi muchirungu harmless thunderbolt, ndino ziya zviya zvinoitira mabhananana aya anongoti shii pasina kana kupenya, hapana chinotyisa paya. Saka angoti party Congress iri kuendera mberi.
Aiwa mumbobata makadaro. Amai Dongo amene kuti muripo here, pane mubvunzo wamaa muchida kubvunza, mubva maabvunza vachirodza varipo apa panyaya yemazita epati. Mai Dongo kana muripo?
Ndichiripo.
Taurai.
Inini chiri kundi inini chiandiri kuda kubvunza ndechekuti pane mazita matatu. Pane MDC Alliance, pane MDC Wanube, pane MDC yaitunganirwa na vabiti. Izi zinga kunziri kupokana kana kwa zinga sekte MDC Alliance sei. Chechipiri nduda kuti andioni zvichita dzisa kuti vachamisa ne alliance yavo kuti va continue kuti vaite congress yavo. Nekuti ritori bato rasiyana nebato rakukwidza izvozvi. Chandinoda kuti vanhu vaziye ndechekuti politicians at times they behave like wind that blows from different directions. Why I'm saying this, there's a question yamavunza about zvataurwa na Dr. Kupi kuti tichaunganidzana navamunzura kuti tizoona kuti tobatira pamwe chete zvakadii. And I think it's the right of every individual politician to make his decision. But chinhu chikuru chinoda kutaurwa ndechekuti kana mangoona paita makakawana makagakava, gadzirisai in time nekuti zvichazouya nenzira yakasiyana. Saka zvinhu zvakadai, it's a lesson for MDC Alliance, it's a lesson for President Chamisa. Ndinombotaura navo ndichivataurira kuti zvinhu zvakadai izvi haikona kungozviita brush out. I think you need to look at it seriously. Nekuti takatarisa izvozvi kumadzimai, mukatarisa hurukure yatiri kutaura nezvayo izvozvizvi, yakatangira pana Mai Kupe. Vakanga vari deputy, ivi vakaitwa sideline. Saka how do we know kuti mangwana pane vamwe vakadzi vachaitwa sideline pakaonekwa pachiita zvakadai? Saka zvinhu zvinoda kunga zvichigadziriswa. It was important to show kuti ingadai vakaita a congress iyoyo, extraordinary congress, dai vachiona kungwara kwakaita Zanu. Zanu PF haimirire Gakava kuti riende mberi. Pakapinda vamunangagwa, chavakatanga kuita congress yekuita endorse. That extraordinary congress yakava endorse. Ende andioni kuti chii chakatadzisa kuti vachamisa vaite kana dai vanga vachangopedza maelections. Dai vakangoita that extraordinary congress yekuti iva endorse president, but hazvina zvazvichaaffecta kwavari pamusana pekuti vakutungamirira rimwe bato. Handizivi kuti nyaya yemazita iyi yakakosha zvakadii, but maonero angu inini, nebato ravainaro vane sapoti inokwanisa kuti vakaita nemazvo zvinofanirwa kuitwa democratic society, vanokwanisa kuita putro. Saka ini zvandinongoda kukurudzira chete ndezvekuti ndapota musaite madzimai zvikorobho, nekuti madzimai akasimba chabata haaregeri, vanonzi ana chagwinyira. Saka zvinozokuafektai mangwana kana dai mamuchiva andamaina zvenyu. Saasi ndiri kutaura kuti batai madzimai zvakanaka mumapato enyu.
Mumbo bata makadaro Amai Dongo. So I think you have a caller, then we'll come back to Mr. Chiroza. I wanted him to ask. Oh, I understand the caller drop. So Mr. Chiroza, you had the question that Amai Dongo asked. Can you please answer? I think she was
okay,
asking for clarification.
Okay, I want to start on the last concern she raised, that there is abuse of women in the party, and which I think is not true. In fact, I don't think I know that it's not true. Vani Kupe herself led a faction which violated many women, which is why a majority of the women in the National Council voted against her. So there isn't any question of her trying to get sympathy through the press. And it is not for the MDC to say these things aloud, but these things are mentioned, especially when there is when the people allege things that are wrong. She herself led violence against supporters of Nelson Chamisa.
Mr. Shiroz, I think on that one, because she's not here to defend herself, we will skip that one. And can you just answer on the name?
I go on to the issue of the name. As far as that Congress that Thokozani Khupe held after her expulsion from the MDC, that she termed it MDCT, and you saw it on the on her campaign papers during the 2018 elections.
Mm-hmm.
Her party is called MDCT. But you notice that for the purposes of constituting the party, the party led by President Chamisa is not MDCT. It's mm-hmm. a different formation altogether. It's called MDC, which is why I mentioned to a very difficult moment for Thokozani Khupe in executing the demand of the court, because then you must have delegates who are willing to go by the court order. But if they don't wish to be led by Thokozani Khupe, how then is the court order going to be implemented? Because the majority of the people that she left in the MDCT have now changed allegiance and are now following Nelson Chamisa.
Mm-hmm. Please hold on. We have two callers, and there's a question here from Mainiko. Anzima Viko Warega Maidongo Vashitaura on behalf of Khupe, say asiwarambidza. Avo varikutaura kuti vataure pamusoro penyaya yavanga vachida kutaura pana Mai Khupe. Tichadzoka kwamuriga itimbotora makola sa.
Yes, zvakuti Silo Mnumzana Mkwananzi ecingweni, siyakwamukela kuhlela.
Yebo.
Ye ungacho awakho.
Hayi, silulalele hlelo lolo sibili lati khonapho.
Ye, singayiphambili u ayiqhubeka.
All right.
Mhm.
Indaba ekhona lapha ukuthi ulokhuzeni uThokozani Khupe singathi nguye nje okhokhanya nto ngileader endabeni leyo ukuthi sekhokhelele ukuthi ulo umnumzana Chamisa engathiwa wakhethwa ngendlela engayisiyo ose wavele waphuza into zakhe. Nxa kukhona ofuna ukukulungisisa kababambane bona isikhathi sisesekhona kwenze ngalungisisa njani.
Ye, ubone ngani bebambane njani khona sokwehlula isikhathi sonke lesi?
Hayi, ukubambana kwabantu akuhluphi, bengahlala nje labo phansi. Ngoba akubamba vele ukuxabana ngaba khona kodwa abantu bayathatha behlala laphana bebonisane nje kodwa ngokuhamba kwesikhathi bebuyelelane ngoba kusina kudedelwane.
Namhlanje ngoba nje ugagisa sechonjalo.
Hayi, kuyatholakala ngoba lathi njengoba sasesikhuluma ngokunjalo kodwa vele uvele ngesibantu kuwe vele zonke izinto kuyenzakala abantu ngabe sithi bayabambana.
Yebo. Hayi, sibongele kakhulu Mkhwananzi, ngithemba labo balale.
Hayi, siyabonga ngisebhotswana.
Hayi kuhle, sibongile ukukhuluma la. Hello caller, tukuzwa uthi nemwe mthereri. Hello caller.
Hello.
Ehe, tukusora nani uye zve muri kupi?
Ndodzi Webby, ndiri kumakoni North.
Eh, taura itinzwe mukoma Webby.
Ini ndiri kuona kuti ka nyaya oyika, dai wakaita nguva iyoyo. Iko zvinezvi wakutaura iye zvinezvi. Nekuona kuti Chamisa iye zvinezvi aronga bato rake zvakanaka zvinhu zvake zvese wanhu ma 18 ma akatomutsudza kuti ave leader weMDC asi iye zvinezvi iwo akuchitanga kuti haasi haasi kunani kumasupporters atori mupresident wavo ndiyo waikuda ene ndiyo ari kuzovhoterwa. Sagai akaita extraordinary congress nyango wauyiwa namai Khupe wacho wachangoraswa nevanhu nekuti vanhu vatosarudza pfungwa dzavo kare.
Aiwa, mashoko makuku, tutaurai henyu mubva mapedza.
Ya, nekuti isusu ka hatichibuda zvekuramba tichitenderedzwa tikutambura nenhamo muno munyika munomu, asi vanhu vanoramba vachida kuti vhiringidza vhiringidza chete. Hatichadi izvozvo, munhu atasarudza ndiye. Chikuda chamita iye.
aiwa pakanaka imanyatso uya mukataura makazvimirira pana Violet Chirosa Chitungo atanzi true caller saka muri kuwanikwa vazhinji vari kunyora vachiti vari kubvumirana nezvamataura asi sister tinokutendai mukoma muri kutaura nesu pari zvino ndoda kumboverenga mazwi anyorwa na Lydia Mudila muve nezuva rakanaka hanzvadzi
tinokutendai
bye madzimai akawanda vari pano havasi kunyora manhamba kuti tivafonere asi vari kunyora zvakawanda chaizvo mucomment section uyu ndiri kuona Lydia Mudila ari kuti hanzi Cooper was invited by Chamisa multiple times last year but she refused. Let's not blame Chamisa here. Abva vataura zvakawanda Violet Chirosa Chitunga hanzi vane makaro hanzi wozoonekwa munhu afa ndokutaurawo kuri kuita Violet panapa etwe mutero akuti ndifonereiwo please ndoda kupinda muchirongwa Courtney Mempi ari kuti please ndifonereiwo ndoda kupinda Kumbuzo Mlalazi anogara achititeera ari kuti ndifonereiwo Lydia zvakare ari kuti pane pandati kuna mukoma vanga vari panhareti hatingataure nezvamaikupe zvavanga vari kutaura nezveviolence ivo vasipo saka Lydia ari kupokana nene ari kuti mavhi apa unenge watora maside aiwa isusu tinotema tisina kwatakarerekera gogo vanata vari panapa vari kuti nhai zvenyu by the time our president died my Kupe was no longer involved. She stopped attending meetings and from there onwards RTA moved on without her appointing new executives. Therefore, the coming in of Nero. Ndokuti kutaura kuri kuita gogo vanata. Mainiko ari kuti kosei masiya maidongo vachitaura on behalf of Kupe. Handizivi kuti ipapo maidongo mataura here on behalf of Kupe pamataura apa. Regei timbodzokera zvaike kuna maidongo pane vari panapa vari kuti madzimai muri kuplaya the woman card hanzi muri kushandisa iroro nyaya rongoti madzimai madzimai munoona sei apa
handina kutaura ndakamirira maikupe asi ndapa mufananidzo wezvakaitika pakutanga zvakazokonzera mirizhonga iyoyi handina kutaura ndakamirira ndapa mufananidzo ndoda kuti ndinyatsotsenura nyaya iyi
nyaya
muri kutaura nezvayo mavhi ndemuri kutaura pamusoro pemunhu akaona 2 million votes it's not a joke already he's got a following and I don't think he needs to have a sleepless night over the judgment. Suppose it was me, I wouldn't have a sleepless night. Because it is not the courts that are going to vote.
Mm-hmm.
It is the people that are going to vote at the end of the day.
Mm-hmm.
And in any case, many people, the rural people, they don't even follow up these issues.
Mm-hmm.
The majority who follow up are those that are on social media, we have access to information and so forth. But the majority don't. So I don't see the reason why the MDC Alliance should have sleepless nights over an issue. It's not affected vote here because the 2 million support that they have actually has nothing to do with the court. They don't even follow. They have no like what they are saying. It's about the support that Chamisa has. It's not about the ruling that has been put in place.
Aiwa pakanaka ipapo ndinokurudzira madzimai vari palive feed nyorai nhamba dzenyu mupindewo munzwikewo mazwi enyu nekuti nyaya dzatiri kukurukura idzi dzematongerwo enyika tiri kuona varume ndo vega vari kuuya vachitaura mavhungiro avo mangwana madzimai tozowanikwa taakuchema chema kuti hatiiswewo pamatafura apa panenge pachidyiwa masitondido saka pindaiwo mutaure pfungwa dzenyu panguva dzinoidzi over to you sir
yes voyena kuwe njalo munemuzana Chirota uvone hani lolu daba ungasichasela nje lokade likukhuluma ngokuthi abesifazana lapha basebenzisa ubulili babo ukuthi bethi hayi thina lapha siyahlukuluza ukuthi ngoba singabesifazana lanxa kungela sizathu esikhulu sokuthi sikusekele lokho
bekusho ukuthi abantu besifazana babe yiwa babuya ku program bekhuluma lokho ababe lakho ngoba ucina sokusiba lelo khuzeni labantu abakhuluma ukuthi anosiyamingezelwa
Ye, kodwa ukuphuma kuka Nkosazana Khupha ngathi kungabe kuyikuthi kaphumanga ngabe ibandla liqinile yini sizile omunye umlaleli lapho umkhona nje sithi kufanele ukuthi lihlalisane phansi njalo lixoxisane libambane sithi kulula nje lokho
hayi angifuni ukuthi ngikhulume okuningi kodwa ambona ukuthi ibandla le dali ngaba right umama okhuphe ekhona mbonani khona ukuthotsha kwenzayo kwalungisa ibandla kakhulu ngoba alubavele lokulishwana njengoba vele ubona indaba ingene e-court bese kwathi vele ukuthi uzabe lokho elisa so mbonani uphuma wakhe kwaba into enhle eqinisa ibandla
mhm hayi hayi kulungile sibongile ube ubambe khona pho icingweni mazi
Mhm. Tinonzwa kuti tine mwa caller pa nare. Hello caller.
Hello.
Ehe, tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Albert Hatch kuchisumba nje.
Ah, kuchisumba nje kwakadi.
Ah, kuchisumba nje kune nzara kwakatsva.
Ehoni, aiwa, tipewo pfungwa dzenyu manzwa iri mudariro iyi.
Eya, chokutanga nhombo chingamidza gamba redu maidongo.
Maidongo muri kuzvinzwa here?
Ndiri kuzvinzwa nanhu ekanyi kwangu.
Eya, tinodakara yaamho asi nzara ndoiri unono.
Iya, tabaka takabazvizwa woye, tichaona kuti todini.
Eya, pakanaka, ndaida wakutsinhira nyaya iri mudariro iyi.
Taura henyu.
Tinozviziva kuti mushandi mai, asi kana mai vakarashika nzira zviyana kana.
Mhm.
Zvinonesa ngezvekuti kuti uzovapetudza pambodai manje hazvidakadzi. Chandoda kukumbirisa ngechekuti zviro zvadai mukaona kuti mwana mudoko chamisa asumudzai mureza wenyika ngebasa raabata mukati menyika ineyi.
Mhm.
Vantu vomuka nyamashi vomuka chibhenen'ene kungoti chamisa asi mutungamiriri weDC. Hazvironzi chiri izvozvo ngoti kweshe wakaenda. Kurufu vachangira yakandita basa akapedzisa izve zvinyamashi uno vanhu vati kwaitenda matare ngoti matare anoita zvinhu zvemutemo asi kuti mitemo yacho inoda kuningira kuti wabuda mubamani ndo mitemo inoshandiswa munyika munomu saka kana votikahe tinozoshanda nevamweni vakaita sananhonzora hazvironzi chiro zvengokuti dai tiri vana vamuntu umwe Pasa pakatoshaika tsangirai takatoramba takangobatana sevana vemuntu umwe.
Mm-hmm.
Saka poda pano taudza kuti papinda gonye. Gonye rineri ticharuona.
Mhm. Saka pakadai zvoizwa sei manje.
Isu chatokumbisa ngechekuti tinomboningira kumboteedza matare kuti anomboningira kuri ngoti matare ngaaningire ndaafe zvairi toziva kuti zvinonaka asi matare akaningira akarekera diri imwe tinoteziva kuti matare nawa. Asi matare enyika sokuti pane gonye rapindira kuti zviro zvedu zvishate.
Mhm. Mashoko makukutu muve nezuva rakanaka.
Tabonga yaambo. Asi nana mai ngavaziye kuti kana chiripo chaitika vanhu vakatukana mumphatso munogadzirisana nguva iripo tovaka nyika yedu tenda mberi ndabonga maningi ndeibhuya gamba renyika mai dongo kuti 2 million adzitokuchipa.
Ichakwadi vabhuya gwinyiso.
Nyamashuno nevari kuita mavhoti kunana South Africa dzimweni nyika havasi vakamawana mavhoti iwo.
Aiwa mashoko makukutu tinobonga yaambo.
Tabonga dai Mwari akatungamirira kuti zveshe zvinoitika ngoti zviro zveshe zvinoitwa ngevanhu vadoko nyika inei yaayo vana imbosiyira ivo vanhu vaite zvakanaka ndokuti nyika iende mberi.
Honi. All right. Baba ema regate mbotora tina mai niko vari panhare. Hello mai niko.
Hello sister Mavhe muri sei?
Ai watafara mbonzwa madzimai ta handiri kupenga apa kuti ko madzimai muri kupi? Nyaya idzi sei muri kusara musiri kutaura pfungwa dzenyu? Tipeo pfungwa dzenyu muri kupi mai niko?
Ndiri kuno ku Massachusetts.
Ehe kwakadii ku Massachusetts?
Kuno kuri nani
nhasi? Ai taura henyu tinzwe.
Toda kutanga ndatenda maido. Nokushanda kwavakaita streke nokuti ndo vakatanga kuita gamba guru vakarwisana nezanu PF. Sare zvazvanga sazvatombotanga kuitika. Takaona kushinga kwavakaita. Manje iko zvinotawanawo vachamisa varikukwikidzanawo nezanu PF iyi. andifungu kuti jango chamisa chaye kungo kosora zanu PF inowana zvokutaura paari chango ita chese chese vanotoda kutongo mushora makoti yedu yekuZimbabwe haana kunatso ita zvakanaka akaitwa inonzi captured saka apa andi hapana vanotongoramba vachingotsvaka they we always try to find a way to deal with the opposition and Maidongo knows this. I remember I supported her very very well against Vivian Mashita and I commend her for that very very well. I'll just speak a little bit in the elevator. It's not very good, but akulanda vakuti uchamisa uya enzana vayafuna kumthatha vafuna kumu destroy kuphela kumbe uya kwehlela kumbe uya kuluma njani vafuna kuti ba abafuna kuti kuve nge opposition eZimbabwe izanu PF yafuni one party state tena asifuni izanu PF ifuna kuti iyo ngiyo the only one dominant party in Zimbabwe Actually, I want to buy in the corner with Joshua Nkomo and everybody else. Nanyazeli Midlands. Yes, Auntie Zimbabwe, okay. And it does not matter, unfortunately. So, as Zimbabweans, we need to get up and fight for our rights. Yes.
Aiwa tinotenda chaizvo amai niko tafara kutambonzwawo madzimai vachipinda muchirongwa uyezve tanzwa mazwi amataura muve nezuva rakanaka and happy Mother's Day
nemusvishumba.
Yes, sezvako kuti silo mnumzana William Mutimba ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga salibonane ninjani?
Siyaphila ungaphose lakho.
Yebo hayi ngiphosele okuncane enyane engilako udaba ngiluzwile hayi kuthi owami umbono umi kanje umama umakhuphe kutsho ukuthi usebenza lebandla lezanu nguye ophambanisa izinto ebandleni into leyo wabona wayenze ekuqaliseni kathesi siphakathi siyambile yena ule bandla lakhe libiza EMDCT abantu bayavotela uChamisa elevandla lakhe lalibiza ukuthi MDC Alliance so kathesi ukuthi lako loku sokuvumbuluka kwemakoti ukuthi labo bama makoti ukuthi babengathi isikhathi sonke kuyahlupha leyi imisebenzi kathokozani khuphe lebandla lakhe
Yeah, ikuthi nje asenelisanga ukuzuza isiphathamandla sebandla likakhuphe kodwa labo batshona bekuchasisa ukuthi hayi bona bazimele bodwa basebenzelani lezanu PF njalo kwakulilungelo lakhe ukuthi abe kuyiwe kwakumele baye ku-Congress kuyecutshungulwa lolu daba kungahle kuthiwe umnumzana Chamisa yena nguye wakhethwa ngubani kumbe ngumkhokheli uMorgan Tsvangirai mbe ngubani hayi kwakumele kuliwe ku-Congress ngakho-ke bathi yikho abakutshoyo bona lokho
hayi kasoka basoze bevume hayi thina siyamusapota uChamisa mina ngakuhamba ngayobhalisa ngagada futhi ngakuhamba ngayomuvotela noma yenze njani umakuphe uza kuyadliwa kuphela bakhambe lapho wayenze into lakhona kayisoze iphumelele
yebo hayi kuzwakele hayi sibongile ukuxoxa lana
hayi siyabonga
it's unfortunate we don't even we couldn't get an official from MTC Kube on time otherwise he's saying that he believes that they are working with ZANU-PF but I've told him that no they are on record they're saying no they are their own party they believe that they should have gone to Congress first before electing
I Chamisa. Actually spoke to Yvonne Musarurwa before the show and she asked us to try so I guess we keep trying her number but we have a caller hello caller
hello magadi vamanhende vari kutaura makasenda
here magadi ko vamanhende muri kupi zviya
vamananda
muri kupi
ndiri kuRoko South Africa
ehe tipewo pfungwa dzenyu vamananda
mazvika pakaitika dambudziko rokushaya kwavatsvangirai vaiva mutungamiriri weMTC tinoziva kuti rufunge rwamwari rakazorora dambudziko kaitika ndere kuti pakaitika makaro mukati MTC
zvichirevei
kana tichizvitsandiringa kureva zvekuti maikope munhu akanga asarudziwa necongress yeMTC iyo yakanga asarudza vatsvangira ihti president izvozvo vamudzori navachamisa vakazvapungirwa zvinova zvakazoitika kuti pane nokutaudzana kusina kuchimiro chakanaka mukati mebato ravo muleadership vanozviziva izvozvo vari muleadership kuti zvakamboita manyonganyonga zvakakasika kuvharika nekuda kwokuti vatangirai munhu akanga asingatambi zvakanaka miviri yavo zvaifanira kunge zvakaitika inovaiva vanhu vaiva nechido chokuramba vakabatana ndezvokuti vachamisa ivo pachavo vaizviziva havo kuti hongu munhu ane sapoti wese mukomana wechidiki sapoti iyo anogona kuiwana vangadai vakangoti mai hai sezvo mugari atisiya inongoza kuti ndima makaelektiwa necongress congress inoiri pamusoro pebato chifambai nemusangano tozonoona kucongress sazonogadzira ichazogadzirwa pacongress yakafanana nei yavari kugadzira iko zvinezvi ndezvaigona kunge asinyuka zvineko zvino zvine kurwura kwaita high court zvinoreva kuti zvese zvavanga vari kuronga ifredi nalefaiti zvichireva izvokuti vodombotanga kugara pasi kana vachida kuti vasamuzadzi mari dzakawanda wanda vachipikisana nokupikisana votombogara pasi
ya vamanhanda nguva dzedu ndodzajikana nende nhare yenyu haisi kunyatsonzwika zvakanaka saka tokufonerai futi munguva inotevera regai timbotora imwe kola asi tinotenda nekupinda kwamaita muchirongwa star
ye ungasinike lako mnumzana Richard Moyo ngaloluda.
All right, I'm going to reward.
Oh, yeah, but to reward.
Yeah, mina kuduma iqiniso lapha okwenzakalayo lapha eZimbabwe ipolitics yethu lapha yeSpain totally.
Mm-hmm.
Ngoba singathi uqalise nje isitrapa. Udozele ukhuphe ipost ayelayo wayinikiwe ekhethwe ngabantu. Right. Liyakhumbula ukuthi utswankirayo kwathatha isikhathi vele kubese njengoba usugula akudinge umuntu oza kusucceeda, dinge umuntu oza kusucceeda. He waited until uChamisa waze wakwanisa i-40 esesibhedlela khona ngale gwane wabe sengikhethe uChamisa. Liyayibona into yakhona?
Yes, ayibona.
Ngapha ukhuphe thina abe ngapha esinjena abasindebele sibokusetshenziswa kuphela ukuqansisa abantu mina kunje so iwtell ukuthi I was at the observer kuma elections khonapha empopoma egabu wena I was not paid kula bantu phezulu abadla imali akusebenzi. That's why I left i-politics eZimbabwe. I-politics yangkhona is very shallow ngabantu abadlayo kuphela kuphezulu thina umuntu wena phansi uyabuloku usetshenziswa. And then uChamisa, from my personal point of view, I'm a former secretary, vice secretary welozen what 99 popom.
Yeah,
isikhathi sesiphela umuntu othi sibhadela ama-elections icatshile kwakuphathiswe umuntu akuzwakali akulalo. That's why even ama-sponsors i-NDC kayisela ama-sponsor.
Hayi, siyawuza umbono wakho.
Kubi kakulathi ukhuphe wakhuthelwani ngithi ukuthi ngiyamsupport and then vele babengasoze bangivotele ngenxa yokuthi umuntu wesifazana and then umuntu wesindebele.
Hayi, uyezwakala umbono
wakhouyakuzwisisa.
Ye, kodwa unfortunately isikhathi manje asisavumbana siqhubeke mnumzana Moyo. We were hoping to give our guest the last word but aya kusokwehlula. Sibongile ke abade belathi kuhlelo mnumzana Swiventure whatsaye na isikhulumeli so sakwabulawayo ku-MDC labo bonke nje abalaleli bethu abasibhalelayo labesixoxa labo. Ibizo lami ngusithandekile Mhla.
Todora kutienda mai Margaret Dongo nguva yedu ndo yachikana na kuti tiva tipe izgure kupedzisira tinotenda zvevese vanga vari pa live yedu nyanya vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona kunge manga muine sunasi ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri mu Washington ndichiti ngatisanganei zvakare izvondo rinouya pano pa Women's Round Table patinokurukura zvinosangana nemadzimai.